Kufa kuchafe kakusafa, kuora kofeka kusaora, hondo yema Kristu yapera. Kufa kuchafe kakusafa, kuora kofeka kusaora, Hondo yema Kristu yapera. Kufa kuchafeka kusafa, kuora kofeka kusaora, Hondo yema Kristu yapera. Toyenda kumusha Tomira Parisi Wendingiriro, oh, 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 Wendingiriro, oh, 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 Kufa kuchafeka kusafa, kuora kofeka kusawora, Hondo yema Kristu yapera. Manda yorira Kristu wauya Nemakore, hey, hey, hey Nemakore, hey, hey, hey Nemakore, hey, hey, hey Nemakore, hey, hey, hey.